Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishipepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Zakare manera nasi kuri musi wechipiri kurume 17 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndi chiti esu nesu mchirongwa chedu cha nasi.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures until the threat of coronavirus recedes.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotara chirwere checoronavirus nedambudziko rakakurisisa rabata nyika yose. Vadzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva yehurumende iri kukurudzira vanhu kuti vasaende kunyika dzine coronavirus. Mari yemunyika yoramba ichipera simba, izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Ndiyo mimwe emisore na uzedu zanasi chiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Hurumende yatara nasi chirwere checoronavirus sedambudziko guru rabata nyika yose kana kuti national disaster. Uye ndo kukanzura zvirongwa zvakawanda zvinosangana vanhu vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus ichi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kuState House, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vaona zvakakodzera kutora matano aya nekuti nyika inogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo rati vemunyika dzakavakidzana nayo dzakaita seSouth Africa. Vati kutara coronavirus sedambudziko renyika yese kunoita kuti nyika ikwanise kuunganidza mari nezvimwe zvinodiwa kurwisana nechirwere ichi. Vati urongwa uhu huchange huchitungamirwa nebazi rezveutano. Vamunangagwa vati zvipatara zvese munyika zvave kutarisirwa kugara zvakagadzirira kuongorora pamwe nekurapa chirwere ichi. Vatiwo hurumende iri kugadzira nzvimbo dzakawanda dzekuchengetera vanhu vanofungidzwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus. Vamunangagwa vati vese vari kuronga kuenda kunze kwenyika dzine chirwere ichi vanofanira kumbombena nzendo dzavo kudzamara zvinhu zvadzikama.
In that respect, government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair.
Tambomisa Zimbabwe International Trade Fair pamwe nemhemberero dzeIndependence kudzamara tambudziko recoronavirus rapera.
Vamunangagwa vati hurumende ichazoongorora danho iri mukati memazuva makumi matanhatu ari kutevera. Panyaya yezvikoro, vamunangagwa vati sezvo pasina kana mumwe chete abatwa nechirwere ichi, zvikoro zvicharamba zvakavhurwa sezvo zvave tsehyo nekuvhara, asi vakati hurumende ichaongorora danho iri kana pane zvinenge zvaitika.
In view of the fact that schools are only 2 weeks away from end of the first term,
nekuda kwekuti zvikoro zvasara nemasondo maviri chete kuti zvivhare, zvicharamba zvakavhura. Asi zuva rekuti zvikoro zvichavhurwa rini patemu yechipiri richaziviswa nekufamba kwenguva.
Vatiwo mahofisi ese hurumende anofanira kutanga kuongorora vanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus.
In the same spirit, government encourages businesses and other establishments to do the same.
Hurumende inotarisira kuti vemabhizimusi vachaitawo zvese zvinodiwa kudzivirira kuparira kweutachiwana uhu pamwe nekuti vanhu vagare pakachena sezvo izvi zvakakosha pakuzvidzivirira.
Vati kunyange vatora matano aya, nzvimbo dzese dzekupinda nadzo munyika dzicharamba dzakavhurwa, asi vakati vachasimbaradza nzira dzekuongorora vanhu vanobva kune dzimwe nyika, zvikuru sei kunyika dzine utachiwana uhu. Vati vanhu vanofanira kuchinja maitiro nekuregedza kuita zvimwe zvinhu senzira yekuzvidzivirira kubva kucoronavirus. Vatiwo kunyange hazvo pasina ati abatwa nechirwere ichi, chave kutokanganisa nyaya dzeupfumi munyika zvekuti nyika inogona kutadza kubata zviga zvayo zvevision 2030. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vati zvaitwa nhasi ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa nemutungamiri wenyika, asi vakati dai vatanga nekukumbira regerero kuvanhu vakatukwa negurukota ravo amai Opa Muchinguri svondo rapfuura pamusoro pecoronavirus. Dr. Madzurira vatiwo zvakakosha kuderedza uwandu hwevanhu vanoungana vachiti izvi zvinobatsira kudzivirira coronavirus.
Chimwe chete chatava tichikumbira vari president vananatsa kutsanangura ndepavataura kuti all hospitals and clinics put on high alert. Toda kuziva kuti zvinoreva here kuti mahospitari nemaclinic achapiwa mari zvekuti vaite basa ravanofanira kuita. Achapiwa here zvikwanisiro zvakafanana nepersonal protective equipment, zvakafanana nemishonga, zvakafanana nokuti vo vasevenzi vacho vadzidziswe kuti vanoita sei kana vanhu vanosuspectwa kuva necoronavirus vauya. Vasevenzi vachapiwa maincentive here okuti vave kubasa, nokuti basa ravo tinovati basa rine njodzi huru, vanogona kubatawo zvirwere, saka vanofanira kupiwa hatingati izvo maincentive zvokuvakurudzira, zvokuvakuchidzira kuti varambe vachiita basa ravo.
Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nekubata vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguji.
Vatungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga vanonzi vakabuda munyika nemusi wesvondo vakananga kuChina kunorapwa. Mutauriri wemutungamiri wenyika ava George Charamba vaudza sangano renhau reAFP nhasi kuti vaChiwenga vakaenda kunoongororwa navana chiremba vavo semunhu akamborapwako, asi vaChiramba vati vaChiwenga vakanga vachinzwawo kuneta mumazuva apera aya, izvo zvakaita kuti vasaonekwi kakawanda sanganisira kupurazi remutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuKwekwe, uko vaitarisirwa kuve munyarikani pazuva rekuona zvirimwa papurazi iri svondo rapera. Rwendo rwavaChiwenga kuChina runouya panguva yonyika nyika iyi yeChina yakabatwa nedambudziko rechirwere checoronavirus, icho chakanzi neWorld Health Organization rave dambudziko repasi rose. Izvi zvinoitikawo panguva iyo vamunangagwa vari kukurudzira vana vezimbabwe kuti vasashanyira nyika dzine chirwere ichi. Takundikana kubata vaCharamba kanawo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa ava vanzi vanga vari mumusangano, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi Mutasa vanoti vanoona rwendo rwavaChiwenga rwendo rwauya panguva yakaipa sezvo nyika zhinji dziri kutoburitsa zvizvarwa zvadzo kubva kuChina nekuchira chirwere checoronavirus.
Ichokwadi kuti masoko ari kubuda ndeyekuti vakaenda kundorapwa kuChina, asi sokuziva kwamunoita kuChina ndo kuri kuita dambudziko recoronavirus rekuti vamwe vari kutobva ikoko vachitizira kunyika dzavo kuti zvichida utano hwavo nemagariro avo zvisanyanyovhiringidzika. Asi nekuda kwokuti vaChiwenga ndoona sokuti vari kushandisa ukama hwechiuto nezvimwe zvakadaro kuti vakwanise kupinda muChina vasina dambudziko.
Tinoona kuti vaChiwenga vanga vasiri kuonekwa mumakungano kana maiunganwa mazuva apera aya, ungava muratidzo here wekuti miri yavo iri kudzimbikana kana kuti kudzokera kwavo kuChina ingori nyaya yekuti vari kuenda kungonoongororwa semunhu akamborapwako?
Ichokwadi kuti masoko ari kubuda ndeyekuti vakaenda kundorapwa kuChina vajonga nyaya yekuonekwa kwavaChiwenga mumakungano pane makunga kunga akawanda anenge achitaurwa pamadande mutande zvekurwara zviripo but kunewo zvimwe zvinotaurwa zvenyaya dzematongerwo enyika dzokuti vachivenga vanofanira kuita president nezvakadaro saka veruzhinji havanatsi kuzoziva kuti zvii zviri kuitika tingangoti anoziva kuti mwana wembe waanorwara ivhu
kushanya kwavachivenga kuChina kuri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira vana veZimbabwe kuti vasabude kunze munguva ino yechirwere checoronavirus veruzhinji vanozvitora sei
tingangoti pane kakuvhiringika karipo zvikuru sei pakuedza kubatana nenyaya yecoronavirus kuti zvinosungwa nemutungamiri wenyika kuti zviitwe nezvinozoitika zvikuru sei kana chitarisa vari kumusoro maministers naivo president zvoita sekunge ivo havabatwi nechirwere ichi vamwe ndo vanobatwa nacho uye munoonawo kuti tiri kunzwa nyaya yekuti zvikoro zvinenge zvakavhurwa munoziva kuti temino iyi vazhinji vari kumasports nezvimwe zvakadaro saka vanhu vanenge vachingosangana saka tiri kureva here kuti kuchechi nekumwe uku ndo kuri kuita kuti vanhu vatapurirane kuzvikoro havatapurirane saka zvinotinetsei kuti munatsoona gwara rakanatsotitwasa rokuti tiri kuda kurwisa coronavirus sei
havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7 Judicial Services Commission inoti komiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iferefete mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court vaFrancis Bere yatanga basa rayo. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weJudicial Services Commission kana kuti JSC vaBrian Kiwane vaudza Studio 7 kuti komiti yakaumbwa navaMnangagwa kuti iferefete mhosva iri kupomerwa vabere yekupindira mune imwe nyaya yanga iri mumatare yatanga basa rayo. VaKiwane vati zvichabuda mutsvagiridzo iri kuitwa nekomiti iyi zvichaziviswa kana komiti iyi yapedza basa rayo. Vabere avo vakambomiswa basa vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapindira munyaya yaive pakati pekambani yehurumende yeZimbabwe National Roads Administration kana kuti Zinara nekambani yeFremas Enterprises inove kambani yehama dzavo. Zvinonzi vabere vakafonera gweta reZinara vaita indudzo vachivakumbira kuti Zinara igadziriswane nekambani yehama dzavo panyaya yakanga iri mumatare. VaKiwane vati zvizhinji panyaya iyi hazvisati zvave kutaurika sezvo nyaya iyi yatanga kuferefetwa.
Hongu mutongi Bere vakambomiswa basa nyaya iri kuferefetwa. Takanga kuti mutungamiri wenyika vakasarudza komiti chaferefeta nyaya iyi. Bumbiro remutemo rinoisa pachena kuti kana mutungamiri wenyika aisa komiti iyi, zvinenge zvapachena kuti mutongi vanenge vamiswa basa. Izvi zvinongopera chete kana mutungamiri wenyika vakwanisa kuzotora mabudiro enyaya vachimisa munhu basa zvachose kana kumudzosera pabasa kana vachinge vapiwa zvinenge zvabuda mukuferefetwa kwenyaya iyi nekomiti.
Rimwe gweta remuHarare uye vari munyori wesarudzo muMDC vaJacob Mafume vanoti mutungamiriri wenyika anekodzero pamitemo yenyika yekuumba komiti yekuferefeta vatongi sezvaitwa pana vabere.
President muconstitution yedu iyo anekodzero yekugadzira yavanoti iyo tribunal. Tribunal iyi ndo inoita basa rekuona kuti mhosva iripo here kana kuti haipo. Kana ikaona kuti mhosva iripo inopa recommendation kuna president. Kana mhosva isipo inopa recommendation yekuti munhu anga achidzokera pabasa. Nemamwe marecommendation yekuti kana zvine kutyora mutemo vanogona kuindiswa kumadzitare emhosva kana mamwe madzitare ekuti vadzosere zvavanenge vachinzi vakaresha. Izi inyaya dzinotongerwa ndo maitiro adzofanirwa kuitwa.
Rimwe gweta uye vari mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Mwonzora vachitaura vakazvimirira segweta vatiwo semaziviro avanoita vabere munhu anogona kuchenurwa nekomiti yakaumbwa navaMnangagwa iyi.
Sokuvaziva kwandinoita Justice Bere munhu anoziva basa rake reujaji ende munhu munhu wekuti akanga akwira kuenda pachinzvimbo chekuita mujaji mukuru weku Supreme Court. Saka ndinovimba kuti zvinhu zvichabuda zvakanaka, ndinovimba kuti pachaitwa nemazo. Asi chandoda kuti ndikuhomekedze ndechokuti kana pachive pasetwa tribunal zvinongoreva chete kuti judge wapomerwa mhaka, hazvirevi kuti vakaipara.
Rimwe gweta vaobeishava vati havaone pane mhosva yenganzi yakaparwa navabere.
Mutongi bere munyaya iyi havasiriwo vari kuenzanisa nyaya pamberi pedare, havasiriwo vari kutonga mhosva iyi. Nokudaro havana chekuita maringe nemaperero anozoita nyaya. Mutongi bere havana zvekare kufurira mutongi ari kuita nyaya iyi kuti ape mutongo wakarerekera kurukiri rwehama yavo. Mutongi bere vanonzi vakataura negweta kuti rione kana nyaya iyi ichikwanisa kugadziriswa nechimbi chimbi kuti hama yavo iwane mari yayo yaizoibatsira pakuripa miripo kuchipatara. Zvekare handioni paine chakashata panyaya iyi.
Vabere vati pachavo havasi kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo achiri pakati pekuferefetwa. Vabere havazi mutongi wemataredzi mhosva wekutanga kupomerwa mhosva yakadai. VaBenjamin Paradza vakambopomerwawo mhosva panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe, vakatiza munyika nyaya yavo isati yatongwa, vachiti vakanga vachishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Mumwe mutongi vachausungwe vakambopomerwawo zvakare mhosva yakadai asi vakawanikwa vasina mhosva. Tribunal iri kuferefeta vabere ine vanhu vatatu vanoti vasimbi mubako, avo vaimbove mutongi, magweta anoti vatakawira Nzombe naamai Rekai Maposa. Vamubako avo vakagadzwa sasachigaro wetribunal iri svondo rapera vakati havazivi kuti vanoda nguva yakawanda zvakadii kuti vapedze basa ravakanzi navamunangagwa vaite. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yakurudzira Iran nhasi kuti iburitse zvizvarwa zveAmerica zviri mujeri munyika iyi. Panguva yechirwere checoronavirus chiri kunze chiri kubata vasungwa vakawanda majeri emuIran. Vanhu verudzi rwechihindu muNew Delhi kuIndia vamwaya pauda mumhepo pamwe nemvura vachipemberera zororo rechitendero chavo reHoli. Asi mufaro uyu hauna kuenderera mberi zvakanyanya semamwe makore nepamuzana pekutyirwa kwechirwere checoronavirus. Zimbabwe riri kushaya simba zvakanyanyisa zvekuti nhasi ranga richitengeswa nemadhora anosvika 46 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Izvi zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru sezvakaburitswawo neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats nezuro, ichiti kukwira kwemutengo wezvinhu kana kuti inflation kwainge kwasvika pasvika mumazana 540 kubva muzana. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri kuitika izvi munongedzo wekuti nyika yananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushaya simba kwedhora kurikonzerwa nezviri kuitika pamusika mutema uye mitemo yehurumende isina kujeka. Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova zvakare mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vanotivo havasi kushamisika nekushaya simba kwedhora remunyika uku.
Varemerwa. Dedollarization haisi yakasucceeda nemafactors atinombotaura aya ekutaura kuti vanhu ava vakakurumbidza kuda kuita dedollarization tisina maconditions acho, so hapana chinobuda. Maprize arikungokwira nemaprize ari kuramba akangoitwa maus dollars. Iko zvino vana zvina sitoro havachatombonyara manje, vabva ngotaura kuti hano ichamari 20 us dollars. Kana usina 20 us dollars wondipawo 800 dollars pachena masikati chaivo.
Munyori mkuru musangano revashandi ZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedora remunyika kuri kuomesera vashandi zvakanyanya.
Takataona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, tikuona maprices achikwira, chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva. Asi mihoro yevanhu haisi kukwira. Tingatarisa masekta zvakawanda zvavakatenderana kuti vanopanana maminimum wage zvavakatenderana, akatosara kumashure. Masekta zvakati wandei.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remuZimbabwe.
Vanhu havana confidence necurrency yacho, ndozvimwe zvekukonzera kuti idone. Uyewo kuti zvimwe zvifungo zvaifanira kunge zvichiitwa zvekudzikisa money supply nezvino zvakadaro hazvina kunge zvakafamba zvakanaka, saka currency yedu kuramba ichidonha. Nao kana currency ikaramba ichidonha zvinoomera vemabhizinesi.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kugadzirisa dambudziko iri.
Mumbuno yeuka kuti ndiwo minister wefinance and economic development pamwe chete nareserve bank governor vakaita statement yakanangana nekuti vaite stabilize nyaya yeexchange rate iyoyo yamuri kutaura nezvayo, pamwe nekugadzirisa zvimwe zviri muekonomi yedu zvinoita kuti pave nestability. Saka iyoyo nyaya iyo yamuri kubvunza ingi statement iyo yakaitwa na minister weeconomic finance and economic development inotaridza kuti hurumende inogara yakatarisana nedambudziko iroro uye ichitsvaga manzira dzakasiyana-siyana dzekuti igadzirise chidanho ichocho.
Muzvinafundo Mugano vanoti vane maonero akasiyana panyaya iyi, vachiti zviri kuedza kuitwa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube hazvikwanise kugadzirisa dambudziko rekushaya simba kwedhora remunyika.
Inflation dambudziko ranesa Zimbabwe riri kukonzereswa nemarate ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Marates musika wemari mutema ari kukwira nenhau yemadistortions ari kuitika mumaket, zvekuti peturo yekuzim dollar garage iri kuita $18 per liter, zvinoreva kuti yakafanana ne 45 cents. Tachitarisa rate black market. Tiri kuona futi zvakare kuti magaraji mamwe akapuwa mvumo yekutengesa peturo nemaUS vasina mari yacho yekunotenga peturo yacho. Saka vari kupinda mumusika mutema wemari vanotenga futi foreign currency kuti vatenge fuel zvakazotengesa nemari $1.43. Saka zvaakuita nezve kuti marates ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Saka hurumende iri kutadza kurwisa inflation nekuda kweexchange rate. Hongu vakaisa komiti yeexchange rate task force but haishandi komiti iyoyo, nekuti munhu wese paari ari kuchinja mari unoti kuonzi kuomesa mari nekuti mari haisina simba. Saka kudimanda kuita vanhu maforeign currency kuti vaone kuseva mari dhora yapera simba kuri kukonzeresa kuti marete akwire zuva nezuva, kukonzera kuti mitengo ikwire.
Aka ndeke kutanga Zimstats ichitenderwa kuti iburitse kuti mutengo wezvinhu wasvika papi mushure mekumbomiswa kuita izvi muna Nyamavhuvhu gore rapera negurukota rezvemari. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kare kuti hapana kudududza pakushandisa dhora remunyika sezvo chiri chidadiso chenyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kuteya nzou neriva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
kuvhumirana nehurumende yeAmerica yekuti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu ari kutambirwa sechokwadi nevarwiri vekodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano reZim Rights Vadzika Maibere vanoti mashoko aya anosinirwa nechirongwa chavakaburisa gore rapfuura icho chinonzi The New Dispensation. Mike Hove weStudio 7 abata vabere kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Mashoko mazhinji ari muripoti iroro rakabuditswa nehurumende yeAmerica, mashoko atinowirirana nawo. Mukatarisa mastatistics ari muripoti iroro, mastatistics takabuditsa isu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights NGO Forum. Pane ripoti ratakabuditsa gore rapfuura iroro ra2019 ranga rakanzi The New Dispensation, richitonongora kuti hurumende yava Munangagwa ndezvipi zvayaita pakuremekedza kodzero dzevanhu kana kuti pakudzitya kora. Ende ripoti iroro rakabva rabudisa zviri pachena kuti mamiriro ekunze pamusana pekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu atonyanya kuipa kupfuura zvaanga ari panguva yavamugabe.
Tichitarisa zvakaitika makore maviri apfuura uyezve gore rapfuura, apo pakaitika mhirizhonga pakapfuurwa vanhu nemauto, tinonzwa nyika dzakafanana neAmerica uyezve masangano akafanana neEuropean Union achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise nyaya iyi nemazvo. Vakabata zvekare nyaya yezvekutsakatika kuitaidza mhara. Nemaondere enyu, mungati hurumende iri kushanda nemazvo mukugadzirisa nyaya idzi?
Hurumende haitendengi pamusana penhau yekodzero dzevanhu. Mucharangarira kuti mushure mekunge vaMunangagwa vachangotora chigaro vakaumba komisheni iya inonzi Monsanto Commission kuti iongorore nhau yekupfurwa kwakaitwa vanhu muna August 2018. Komisheni iyi yakabuda nezvakati wandei, zvasingatina recommendations. Hurumende haina chayakaita pamusana pemarecommendations aya. Sangano irori reMonsanto Commission rakatokurudzira kuti mauto iwaya ane chekuita nekuurawa kwakaitwa vanhu musi wa1 August vanofanirwa kunge vachiinvestigetwa, vachimiswawo zvekare pamberi pedare. Hurumende haina kana chimwe chete chayakaita. Mushure meizvozvo takatozoona kuti vakatopromota ava vatova mumiririri weZimbabwe kuTanzania, kuti munhu azonzi mumiririri wenyika zvinoreva kuti ane mavalues anoaraina nehurumende. Saka kana munhu akaindikiswa mukuurayiwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August, zvinoreva here kuti ndiwo mavalues atiri kuti vange vachikurudzira pakutemerera kwavanoita? Saka hationi kuti hurumende ine hanya nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Tine hurukuro yatakaita nevechidiki vebato reZANU-PF. Ivo vanoti zviri kutaurwa neAmerica hachisi chokwadi, uyezve hurumende yavaMunangagwa iri kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu. Tipewo maonero enyu.
Handivi kungoti vechidiki veZANU-PF vakariverenga ripoti ratitaura nezvo, nekuti mashoko ari kutaurwa kuvanhu hurumende yeAmerica havasi kungoanhonga kubva mumhepo. Ukanyatsonoverenga ripoti irori iri rinokota masangano ari munhu muZimbabwe anoita zvekodzero dzevanhu.
Mukuru wesangano reZim Rights Vadzika Maibere vachitaura vari parunare vari muHarare, naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm papeji redu reFacebook reVOA Shona. Nhasi muchirongwa tichange tiine hurukuro nevechidiki vanorwira kodzero dzevanhu pamusoro penyaya yezvekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Hurumende yeAmerica yakaburitsa mashoko ekuti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Tipewo maonero enyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nhasi manheru na8pm papeji redu reFacebook reVOA Shona.
Sezvo nguva yakapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotara chirwere checoronavhairasi sedambudziko rakakurisisa rabata nyika yose. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva iyo hurumende iri kukurudzira vanhu kuti vasaende kunyika dzine coronavhairasi. Mari yemunyika yoramba ichipera simba, izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.